kunetsa mugweru muguta regweru nenyemvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti musi zvakatanga musi wemande mvura yakanga isiri kubuda mumatips evanhu evagari yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepe evanhu kubva mawadhi ose emugweru ari 18. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura isabuda mumatepe avo chingava chii. Zvichireva izvo kuti kanzuru iva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro mugwenhoro ringava rei. Saka nyaya dziri kubuda pagweru city town house ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenhoro zvinova izvi zvakonzeresa kanzuro kuti inge isingagoni kuprovida mvura. Asi kumasangano ose maviri aya Gweru City Council neZETDC havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi. Vakangonyarara macity fathers edu necouncil management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi. Zvakonzeredza izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumaboles nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa uye nekushandisa mudzimba dzavo.
Sesangano rinomiririra vagari vomugweru, makambosvitsa chichemo ichi here kucity council yenyu?
Chokwadi ndechekuti sangano regweru residence forum ramboedza kuengeja vakuru vekanzuru pamusoro pedambudziko irori, asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Saka izvizvi zvakonzeresa kuti vagari vasange vashuwa kuti dambudziko racho riri kutangira kukanzuru here kana dambudziko rinotangira kuzivisa, nekuti pakati pemasangano ese maviri aya hapana isangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo chaipo uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura.
Imimi sesangano regweru residence forum, chii chamunotarisira?
Tatiexpecta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana pane dambudziko rakadai information and publicity department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura, kana angava mawater bowsers kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipora dzichipa vanhu mvura mumawadzi akasiyana siyana. Asi izvizvi hazvinenge zvichiitwa, zvakonzeresa izvi kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 am vachinotsvaga mvura kumabhoozi.